vadhakoza kuti vaenda kumapurisa kuma9 pavandopa statement vari kuchadzwa nemhosva yekunzi iwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence. Zvinonziso zvinokanganisa mutemo section 37 subsection 1a item I of the Criminal Law Codification and Reform Act. Unonzi iwo musi wa26 na27 April pazambezi Roost Lodge panumber 640 St Gerard's Way Gaston Park Harare. Vakanga vaine vamwe vavo nevamwe vasati vabatwa vakaitika workshop yekuti vatreine nekustrategiza inonzi civil obedience muzimbabwe. Ndiyo mhosva yavari kupomerwa.
Ivo vari kuti kudii nemhosva yavari kupomerwa iyi, uye imi semagweta maudzawo mapurisa acho kuti kudii?
Tavabatsira kuti vape statement vachiramba mhosva yavari kupomedzerwa kuma9 ndobva vazonzi iwo dzaako kuvaregedza vari mumaoko ekuita kana vaa kuzodiwa mapurisa vati iwo vachatibata. Saka tikuenda kucourt mangwana sekutaura kwavanga vachita mapurisa vangoti iwo kuma10:30 vanokwanisa kuzotida kuti tiuye zvakare ikoko kuvabatsiridza kuferefeta kwavari kuita nyaya yacho.
Saka vati ndiana nevamwe vavari kutsvaga apa?
Havana kupa indication. Zvakangonyorwa mustatement yacho iri kunzi pane vamwe vari still at large, ndo zvakataurwa mustatement yecharge yacho.